very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, May 1st, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about Workers' Day.
Thousands of Zimbabwean workers have left the country to seek greener pastures outside the country.
Thousands, if not millions, of those who have left the country are economic refugees who left to look for jobs.
Today, workers in Zimbabwe marked their day in frustration because of the lack of jobs, and those who are employed say their salaries are not able to sustain them and their families.
In our show tonight, we want to talk about this and much more reflections on this day that is recognized in most countries right around the world.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
We are also live streaming this show on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Zimbabwe.
Yebo kambe zulukandaba siyadivana njalo kuhlelo lwethu Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngosuku lwezisebenzi, i Workers Day. Siyazi ubana ke lamhlanje bekulilanga elikhulu elezisebenzi umhlaba phose wonke jikelele lapho izisebenzi ebezinanza ilanga lalo. Siyazi njalo ukubana eZimbabwe izisebenzi ziyakhala kakhulu ngodaba loholo lokuthi yona imisebenzi kayisatholakali. Ye, njengoba luhlelo lwe-diaspora sikhangela ke labo abasuka elizweni ubana amadlelo aluhlaza la abasuka besiyawadinga bawathola na, njalo labasekhaya lani siyalinxusa ukubana lingangena kuhlelo sixoxisane ngodaba lolu. Jonga
wongu wadiwa watereri ne watariri nasi tirukurukura pamusoro pezuwa revashandi re Workers Day, vamwachiti Labor Day, vamwachiti May Day. Izuwa rai farirwa zvikuru richigara richitarisirwa nevashandi vakawanda muZimbabwe makore zvinhu zvichakanaka, asi pariri zvino kwangu wekuungana kwekuanga vachipukutana misodzi nekuti vashandi vakawanda vari kuchema kuti zvinhu hazvisi kubatana, zvinhu hasi kuita kuti vange vachiraramisa mhuri dzavo. Kana vakaungana zvinenge zviri zvokungoungana kuri kuchema. Tinoona kuti sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rine matunhu anoita 36 kana 36 districts munyika yose, asi nekuoma kwezvinhu vakakwanisa kunge vachironga makungano anoita 21 kana 21 magatherings aitwa nhasi munyika. Nenyaya yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vanga vachiti takundikana kutinge tichiita matunhu ose. Kwaito mangwe masangano evashandi akatokundikana kunge achitounganidza vashandi nemamiriro akaita zvinhu kuoma kweupenyu. Tichidzoka paZCTU, vaita gungano ravo guru kunandare yedziva resekwa kumuHarare, kuchitoo mangwe matunhu anga achiunganawo vanhu vachisangana ikoko. Kwaitawo vakawanda vana veZimbabwe vashandi vakabuda munyika vachitsvagawo mafuromo manyoro. Kunyika idzodzo dzavakaenda, vamwe vakaita rombo rakanaka, upenyu hwakanoshanduka, asi vamwe vaiitawo rombo risina kunaka, zvinhu zvichiroramba zvichioma kana kutooma kupfuura zvava zvakaita kuZimbabwe. Ndo zvaita kuti nhasi titi vari kunze kwenyika nevari munyika, pindai muchirongwa tinzwe kuti macherechedza sei zuva ranhasi. Zviri kuitira here maforomanyura amaiona muri mhiri kuti ndikayambuka mhiri uko? Ndinonofuura ndichiguta, zviri kuita here kwamuri iko kunze kwenyika? Tida kunzwa mamuri munyika imomo, Chris.
Yebo Jonga, ye njengokutsho kwethu lamhlanje ke sikudaba lwelanga lwezisebenzi sile labo esibanqosile njengenhlala yenza sesilaye omnye wethu onyusiweyo jonga
tina mkoma Patrick Makuaza vari mu South Africa mkoma Makuaza tinogamuchira here mufaro aiwa tiri wapenyu tinokumbira kuti mungotisimudzei izwi mbichana kuitira vashandi vakunzwei kuti kune mushandi ari kutaura uko vashandi vangada kuziva kuti mumwe ari pachirongwa ndiani anoitei tinoziva isu tinoziva kuti muri mutyairi wematruck kana kuti truck driver asi mungataura kuti muri kushanda muri papi mudunhu ripi kusouth africa tichienda mberi
ya ndini Makuaza Patrick ndinoshanda ndiri muno mugedheni ndichityaira iwo matruck aya anotenderera ino munyika muno dzese dzese dzinofamba nzvimbo dzese dzemuno musouth africa zuva ranhasi tanga yati zvibva zvedu hatina kukwanisa kuenda kubasa nekuti mapoti anga akavhara nhasi anditenderewo zuva revashandi asi zvinhu zvake mamirira zvemuno maya hazvina kumira zvakanaka hazvina kutombomira muzvato
Chii chamungati chiri kunyanyooma kunemi nevamwe vatyairi
ndingati chanyanyooma kandimirere chekuti munyika muno matiri kushandira muno sebasa rediro ratinoita rekutyaira marori izvozvo zvatiri kunyatsosvika pakutiomera chaipo kuti makambani matinoseenza munyika akungoseenza takabatiraura maoko kana mota dzedu dzine maregistration yekumba idzi hatichatomboite kutiendera dzekubasa wakutoia wakapaka kumbo wotokwira idzo mabhazi vaya nemakombi nekuti vakomana vacho vari kupinda mumakambani imomo vachidedzera kuti havasi kuda kuona muforena achiseenza vari kutopinda makambani imomo kweduku vakatosvika vachiimba matoitoi vakazara kambani yekaidedzera kuti mukaramba muchiseenza pana apa tichazoya totipisai kana kuuraya vanhu pana apa saka zvinhu zvake zvanyatsosvika chaizvo patinoti takaoma chaizvo zvekuti hatichaziva kuti todii pari zvino
ko hurumende yesouth africa nemapurisa pamwewo nebazi rezvevashandi nebazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika mavari kutii nenyaya iyi
bazi rezvevashandi sekudya kwatiri kuitawo nevamwe varungu vanoenda ikoko vachinozwa kuti zviri kufamba sei kuti imimi muri kuti vasenza vachashande titore vasenzi muno mivo vari kutivo takatoita mistake pakuvapa mapemiti ekuti vasenzi muno mende hakutisina vari kuti havacharegista zvakare kumapandemic council kwavekokoko munhu anenge ari muforeni akubasa rekutyaira marori ende iyo hondo yacho yatiri kurwa nayoi vacho vari kurwisana nechivava vaisi havasi kuti ndivo vega vanzo nemapato akawanda ari kutovatsigirawo munyika make muno maya havasi kuti vanhu vasiri kuzikanwa aiwa vanhu vari kutozikanwa kuzva vari kuita mabasa avo nemapato mamwe ari kutovatsigira ari kutovaudza kutoendai kumberi nebasa nekuti mazuva anaya wakutongoti uchifamba mufreeway imo munogona kutongosangana kana nemakombi aya matesi aya manowana aya makwanda maandesosvo vhara rodhi dzese wotanga kutoudza madhiraivha kutoti toburuka zvako titise moto wotopisa marori achona vachitema aiwa hazvina kumira mushe vakandimirira hatitobatiraura maoko
Tinotenda zvikuru mukoma Makuaza ramba yanyi muri parunhare Chris that's first guest Mr. Patrick Makuaza is a truck driver based in Durban South Africa he says he's and other Zimbabweans him and other Zimbabweans and mainly foreigners in South Africa they are now fearing for their lives because of attacks by locals who are attacking foreign workers for what they call grabbing their jobs and also agreeing to contracts that make them get low salaries. And this is what has caused some of the attacks on Zimbabweans and to some foreigners in South Africa. Mm-hmm. I think you can throw a question to Mr. Makuaza.
Yes, Mr. Makuaza.
Yeah.
Yeah. So, can you tell us, you left the country to seek greener pastures to South Africa. So, what would you say you have achieved or how comparable is your life now to if you were still staying in Zimbabwe as a worker?
Yeah, for that. For now, I can say the time I came here a year or two, I managed to do one or two things. But as you know, homeless, this is out there for a normal person to spend more than 2 years out of home. But now, as I'm saying, now I'm more than 5, 6, 7 years in South Africa. It is very hard to live far from home, but now with this difficult season, this fear we are experiencing, the option is difficult. You think of going back home, back home is what? Here also, there's nothing, you don't even know what it is, you don't even know. No matter you say you're going to go home, start a small business, everything is just covered in our mind. You don't even know really what will come up with the life. Things are hard.
Ya pakauma Chris amen kana une vamwe vateereri vatovatumirawo mashoko pari zvino tichedza kuti bate vamwe vadare vedu vapinde muchirongwa tina mukoma Donald Mamboma vari kuti ndifonerei tichaedza kuti tinge tichivafonera kuti vapinza pachirongwa
Kangela lapha mnumzana Jonga ndinga balaleli
balaleli
balaleli lapho elingali khona lingasithumela ke inombolo zenu ku WhatsApp inombolo zethu ngu +12024650318 lingasithumela ke sizalichayela ucingo sixoxe kuhlelo lwethu lwe Studio 7 Live Talk. Namhlanje ke sixoxa ngodaba lwezisebenzi lilanga lezisebenzi ke siyalinxusa ke ukuthi libuye emoyeni sixoxe jonga
ndizvozvo todzokera hedu kuna vamakuwadza vamakuwadza tichamboti nemi motomboita muchingira mvura nekuti tiri kuedza kuti bate vamwe vadara asi nhare dzinenge dziri kunetsa tingati mungatarisa here kuti pane musiyano pakurarama kwenyu musati mapinda muSouth Africa muchiri kuZimbabwe nezvamave nhasi dai makaramba muri kuZimbabwe maisvika here padano ramave nhasi muupenyu
zvazvinoita vadzo vakadimire ukabuda mukumba uchiita kune imwewo nzvimbo chinhu chinotisiyanei asi hachiti chido chekuti munhu unoenda kunosenzera kune imwe nyika anenge uchitoo kuti kuramba uchisenzera munyika mako sezvataiita kudhara tangangosenzerawo kumba ikoko tisitoo zvataiita tichikwanisa kuonana nehama neshamwari asi nenhau yekuti zvinhu zvai zvakaoma kuti kati tichibve tiyo kunoku takasvikawo kunoku neshungo tikazamazama chiyatoo anorotitinzio zvikayafamba but pari zvinoye zvinoe zvinhu zvahaka kumira nhokimbo rimwe chete hatichaziva kuti toenda kupi chaikobira hatiae chaiarengereka hatichaziva kwekunanga chaio kuti tonanga kupi nokuti kunokwatona zvinhu zvangu zvatiomera kuti uti udzekere kumusha kwani unonyanyosaziva kuti unotangira pari saka hakuchakumberi nekumusana chaiko zvekuti vakandimire zvakaoma vakaoma dai maimboona zviri kuitika muno munzimbo yedhedheni munomu kunyana mudhedheni munomu haiti kampani one chete makampani ese vari kupinda vakomana vacho vari kupinda vari kuma 4600 vanozosvika pazedi paya paionekana nevarungu vedu vachivafonera vachivaudza kuti pana apa toda 100% hatichida zvekumboni 40% munhu wese anoti acho acho munomu wedha ane pemiti kana kuti haana pemiti anofanira kuenda vakasvika kupoti about 3 days ago Friday mpechishanu akasvika kupoti akavhara poti akatombomira kutoenza zvekuma 3-4-5 hours yavati vanongoda vakatosendaonzitaunzi mota bos vanongoti vakasvika pamtrage ravangosvika vanongosvika ofuradio pana driver ipapo otura mapasipoti ne vachibvarira vachibvisa kwekupoti kwatehurumende kwavo
aiwa
hondo yachino yakaoma hondo yacho
idambudziko ramba henyu muri parunhare vamakuwadza regaitore muteereri alo
Hello, yes, Murutinzo,
Hey, vamukinya tinokugamuchira yabachirongwa ramba henyu muri parunhare regai timbotora muteerera ari parunhare zvakare alo
Hello, makadii mukoma Jonga
aiwa takasimba ndiya nawo
Jen
mukoma Jen
James
mukoma James muri kupi mukoma James
ndiri kutodrive kubva ndabva kujobek ndaakupinda muLouis Richard
ndakananga
kuboda
okay saka muri mugwagwa
ndiri mugwagwa baba ha upenyu hwedu isu anonzi mazimbabweni hwaoma takambokuva kuti hurumende yekuno ichati protect house vanhu vane mapepa but baba hazvisikuita baba kuti vanhu vanongoenda murodhi vanongofunga ende chero mapurisa ari vanenge vatongovepo hapana zvavanokwanisa kuita saka upenyu wedu hwavo makumba kwacho zvavakaita kuri kutyisa unototi ukataura nemhuri iri kumusha uchingofona chekutanga uri kunzwa matambudziko ariko saka hatimbozi kuti tichararama sei baba
asi
wacho unenge wachiomera
tichitariso hedu mukunhonga nhonga kwamuri kuita dai maa muri kuzimbabwe munofunga kuti maa makamira papi
ii kuzimbabwe sezvo ndataura kuti kunotyisa baba kana chiri kutyisa ka patinoiko zvino ndiroenda kuzimbabwe ukayambuka pabhodha po uri pabhodha ungoyambuka kuti wapinda muzimbabwe kana mweya wacho unotozwa ega kuti mweya uri kunotyisa ya kunotyisa baba because zvinhu zviri kuitika kunyika kwedu kuti ufunga kuti vatinotiwa vari kutitungamirira vari kufungei kana kuti dei vaikwanisawo kuti vataure negovernment yemuno musouth africa kuti aiwa timbosiyai nikukumbira kuti vanhu vedu vamborara vambogareko kusvikira zvinhu zvanaka asi mukuru wenyika ari kutoti vanhu dzokai halizvada vada kuti tidzoke tizoitei
aiwa ndizvo zvoka hanzi kana une mwana wako haungamuchienda unogara mhirika unotomuti dzoka kumusha
asi kababa zvazvinoita kamukoma jonga pamwe pacho unoendawo kana ndikabisira vanhu vasinganzwi kuti vetoe ndibatsireiwo tinoziva kuti zvinonyadzisa semunhu mukuru asi unotaurawo ka kuti handibatsireiwo zvina hazvina kumira musha zvino kana vachitokuda iko zvino rit vanhu vekuno kusouth africa vanonzwa kuti president vekuzimbabwe vataura kuti mazimbabwe neite dzokai aroda kuti dzoke kuzoitei
yamababa
ndingozvuta kuti dei mwari vatipindirira dei mwari vatibatsirawo
ndizvozvo
hatichakwanisi
aiwa vanenge vachitonzwa izvozvo patiri kutaura ipapo minamato iri kubhengwa
aiwa tinotenda baba
thank you so much mukoma
murambe muchindibatawo
murambe muchityairawo zvino ungwaru usiku hunonetsa kufamba mukoma
aiwa ndinotenda maita basi
thank you so much that was mukoma James calling from South Africa is a truck driver actually he's working on workers day today he's one of the typical workers and he says that life is tough in South Africa and they expect the South African government to protect them because they have the necessary documents but he says that is not happening I think we have our second guest Mr. Chamaneka Costa Mkinya who is a lawyer by profession wa Mkinya to gamchirai muchirongwa Hello, Mr. Mkinya.
Hello, ndiri kukunzwai. Tati ndinotenda.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Tati tikurukure nenyaya yezuva revashandi. Nhasi Workers Day, Labor Day, vamwe vachiti May Day. Zvii zvamungataurawo imi sechizvarwa cheZimbabwe. Muri mushandi ari kunze kwenyika pane inongova pekuti munge muchipembera kana kucherechedza zuva iri muri kuZimbabwe. Asi mari cherechedza muri kuAmerica.
Ndinonzwa kubatwa-batwa nekunzwa zvataurwa namukoma James. Nokuti zviri kuratidzika kuti muZimbabwe haangofi nenzara zvemanga-manga. Vazhinji vari kuita chaizvo zvokumira-mira kunge mweya wetsvina chaizvo kuti handingafi vanoedza nepavanogona napo pese. Chiri kundishamisa inini ndechekuti kuSouth Africa kuri kuenda vanhu kunosevenza uko. South Africa vanowirirana nazvo kana maZimbabwe vachienda vachinotenga zvinhu vachifambisa masales figures avo zvinhu zvavo zviri kutengwa zviri kuuya kuZimbabwe zviri kuenda kunana Zambia asi South Africa inogumbuka kuti sei mamwe maZimbabwens vachienda vachinosevenza basa ikoko unozvibvunza iwewe kuti chinozoita kuti muZimbabwen asina chitupa vamwe vasingatauri mutauro yekuSouth Africa vanonosvika vachiwana basa sei kuSouth Africa riri kushayikwa nemugari wekuSouth Africa zvazviri kureva ndezvokuti kune mamwe mabasa ekuti vanhu vari kuSouth Africa havadi kuita vanhu vekuZimbabwe nepamusana pokushaya kuti vorarama sei vari kuzvipira kuenda kunoita mabasa iwayo munhu weya wavanoshandira hana inonzi investment yekuda kubatsira muZimbabwe nuyawo yakuti aite mugari wekuSouth Africa. Anoda ngo mushandisa nguva idzodzo zvakaita maseasonal jobs yekukohwa kana kudyara mbeu vaivaya opedza nawo. Saka hapana chaiwo chaiwa neshungu dzekunyatsodzikisa muZimbabwe kuti anzi agara muSouth Africa zvakasununguka zvine mapepa. Saka nhamo yatinayo ndeyekuda ishoo. Hurumende yedu inenge inoda kudya kwese kwese. Hurumende yedu yezvino ndakukanganwa mafigures asi zvokuratidza kuti mari dziri kubva kuvanhu vari kusenza mhiri kwemakungwa nevari kusenza dzimwe nyika muAfrica umo ndodziri kutosimudzira upfumi hweZimbabwe kuti iwane foreign currency yaya yekushaya pamusana pekuti hatisina chatiri kunyanyo exporta chinonyatsoonekera. Saka hurumende yedu iri kubhenefita mari dzinobva kwese kwese kuna vanhu vari mudiaspora. Asi hurumende iyi iri kuomesera vanhu vaya vari mudiaspora kuvatrita sekunge ndo vavengi. Hurumende yedu haisi kuzvitarisa iyo kuti pairi kukanganisa chaipo chaipo ndepapi. Nokuti handinzwisisi kuti nyika yedu yanga iri kuda number 2, number 3 muupfumi nekubudirira muAfrica. Iye zvino is one of the poorest 10 countries in the world. Wochitadza kunzwisisa kuti varungu vakasiya infrastructure ndaigona kunzwisisa tikatadza kuvaka zvitsva kukutadza kumaintaina izvozvo zvakasara mukapinda murod dzedu dzangu emapothole iwo maindastry ari kunzi ari kuvhara madokta ari kuningirikiri kusenza muZimbabwe varobhadharwa mari dzokuti haungambofungi kuti munhu akaenda kuchikoro kwemakore akati kuti saka apa pari kuda chaizvo chaizvo kuti tibise mazano akudhara epolitics echisimba nokuti hurumende yedu yakatanga kupinda ndokuita chisimba payakatanga kutadza kunyatsoita mazano manyuwani ekusimudzira nyika. Takaita setiri kubudirira mazve yekutanga tichidya mari dzadzasiyiwa nehurumende yaIan Smith nemari dzatanga tichipuhwa nedzimwe nyika dziyadziya. Ndinoona sekunge takasvika pachinanho chekudziirwa ndokukanganwa manje kuti tinofanira kuramba tichidyara kuti tigoramba tichikohwa. Zvinopa musana pekuti takadya keke raripo iri ndokutadza kupika rimwe zvaakunetsa manje.
Thank you Mr. Mukinya, rambai muri parunhare tibotora muteereri. Tine muteereri. Hallo.
Hallo.
Zita ndiani?
Sandi mai Munyaradzi.
Mai Munyaradzi. Makadiko mai Munyaradzi?
Ndiripa hangu vajonga makati iko tinokutendai nekuti panhetwe nyuro yechokwadi.
Aiwa tinotenda tisu nekuti tine vanotiteerera.
Ini ndanga ndichida kutaura kuti vanhu vakarwira nyika iyo kuti tisununguke. Saka varwira kuti tisununguke kudaro hurumende yaSmith yaive nerebha yaishanda kuti kana uchishanda ukaenda kunomhangara kunebha kuti wadzinga kubasa kana kuti hausi kupuhwa mari zvaitori nemutemo waishanda. Saka vanotimiririra vashandi vanomirira vashandi ezvinezvi pangwa vanhu vakawanda vari kutaura kuti havana zvavari kuita nokuti havatisina kukosheswa sanike zvavaitwa kudhara nehurumende. And workers day yakafanana nanhasi maworkers aitoenda kunozara ground kurufaroko tichiziva kuti pesendeji iri kuwedzerwa mari ndeyakati. Saka iye zvinoizvi vanotimirira vari kungoti taurirane togotaurirana chii leva yehurumende iri kutitaurirani hurumende iri kuya kuzomira yopa vanhu pesendeji yekuwedzerwa nayo mari wopa mashandi vemaindastry pesendeji wopa vashandi vehurumende pesendeji wopa vekumapurazi pesendeji. Ndinotenda baba vabva kutaura iye zvinoizvi zvandasiyana navo vari kutaura chaizvo chaizvo urongo hwaifanirwa kunge huchiitwa nezvakaitika. Ndoda kuvatenda vakadaro vachibuda munhu mumhepo vachitaura zvinhu zvakadaro zvokuti kana vakuru vachinzwawo vanenge vanzwawo vajonga ndatenda hangu mugogara kuchindifonero.
Muri kupi imi?
Ini ndiri kuBeatrice.
UBeatrice, aiwa tinotenda uye tinofarawo kuti muri kutiteerera kuBeatrice, tinotenda zvikuru. Saka imi muri kubasa here kana kuti makamiswawo mabasa nekuti munoona kuti makambani akawanda ari kuvhara?
Ndakamiswawo basa ndaisenzawo basa ndiri matandiri kutaura nemazita nekuona kushanda kwandaiita nemari yavaindipa yakanga yakawanda. Saka vakang hamani unaida nenge yako iri genuine chayo chayo wasika kofisi kwa wano shotoro taiwa inyaya ini pachena inyaya ini pachena asuno zoshami kwa uti iwa pa wano zono taura huku iwa unacha uno zono zora choso kuzai mcha zonji uzari ingini matangamira
ya paka oma aiwa ndo kushanduka kwaita mamiriro ezvinhu saka vakawanda vari kuchema tinotenda zvikuru mai munyaradzi tisaramba tikufonera
havo kuramba vachitimirira because vanhu vazhinji unenge uchiwaudza kuti unobhadhara mari uchisubscribe asi kana wazopinda munyatwa havana chavanokubatsira nacho totongotendera kuti president vataura kuti ipai vashandi mari ameno sei zvachiiswa semutemo kuti ipai vashandi mari zvoiswa mutemo kuti munoziva foreign currency dziri kuwedzera ka dzichingodhura because dimandi yevanhu vada unotenga kunze inenge yawanda kana vakadzikisa mapraizi hurumende ikakondrora mapraizi hapana anotenga foreign currency inodhura zvinhu zvese zvinoramba zvakadzika
aiwa tinotenda zvikuru amai munyaradzi
aiwa maita henyu
tinotenda Chris that's our second caller maya munyaradzi from Beatrice in Zimbabwe. She's comparing the previous government, the Smith government. She says during Smith regime, workers were considered as valuable assets because if you have a dispute at work, there were offices where you can go and report and then the issues be discussed or solved. But she says today you can still have those offices, go and report, but they will just tell you, we'll call you after meeting with the office, I mean with the with your employers. Mm-hmm. And she suspects that money changes hands there. Yes.
Yeah, that's how sad the situation has become. Eh?
So we can bring in it to Mkoma Patrick to really say. So zvizva mungataurawo tichitarisa mashoko ese ataurwa nevamwe aya mukoma Patrick.
Mashoko ese ataurwa nevamwe aya aiwa ndinotinda vari kutaura chaizvo nhau yakanaka chaiyo nhau yemachokwadi iyoyo nekuti tine dzimwe hama dzedu dziri kumboa ikokoko dziri kusevenza ikokoko ukavafonera uchitaura navo unongonzwa kuti munhu kana paine paari kushanda ipapo hatina option nyange akapuwa mari shoma akadii anongotongwa kuti hapana chekutaita because vana vanda kuziva vana vandaenda kuchikoro taimbototiri kunoku tinovabatsirawo but manje zvino nesituesheni yatainayo kunoku haa situesheni yacho yakaoma nekuti haa takutongosenza takabatira hora mumaoko fanike sebasa redu kunyanya basa redu rekutiraura basa rekutiraura ndoranesa nekuti vari kuvhara mapoti ese munanarita zidei umomo musi wese ndounoyo vanga vakavhara pabika maresteti apa pakatozova mahelikopta chaivo kuzodzinga vanhu vanga vapwanya pwanya marori ipapa panga zomugwagwa achifamba haa muforeina havasi kumuda muforeina havasi kumuda haa havasi kumuda timunhu amubaba timunhu ame chaivo
ya pakaoma aiwa tinotenda zvikuru mukoma. Hatizive kuti muchakasununga here kuramba ini muri pachirongwa kana kuti maada kuti tikununurei.
Aiwa ndakasununguka kana muchida munondiponera munondibata ndiripo ndakasununguka.
Kana iye zvino izvi kana muchakasununguka henyu kana muchakasununga henyu muchida kuti munge muchiramba muripo tinogona kumboramba tichichovha nemi. Aiwa, thank you so much, Chris. That's Mkoma Richard is saying, Mkoma Patrick is available. I thought he was only available for 20 minutes or so, but he's saying he's comfortable. Yes.
No, that's good. That's good. So, Mr. Makuaza, okay, we'll come back to you, Mr. Makuaza. Just please stay on the line. We have a caller, Jonga.
Hey, Magadi.
Ndipo magadi vamanhanda vari kutaura munofara
here? Haa, vamanhanda nhasi mbotangai nekukuluma nokuti mukuona kuti vaviri vatatu vataura vese varongotaura ini ndoda kuti timbokuluma.
Mandela takalwa.
Unjani mnumzane?
Hayi kulungile baba. Eyo phakathi kwelizwe ezifunayo kunzima madoda ukuthi abantu bajabule. Ngoba elizwe alingale imali ayikho ekhaya. Imali izinyo ukuthi ama-industry ahambe kahle ayikho. Okwamanje wonke umuntu uyasebenza imali siyithola yena ingena phakathi kwezandleni iyafika ifike ingena phakathi komlomo. Isebenzela ukuthi akusekho isikhathi sifana nalesi sakudala ukuthi ziyasebenza ukwazi ukubhenka imali kuzokwazi ukuthi no le mali le niyibhenka eminyaka wonke sengifuna ukuyisebenzisa manje ukuthi nithenge ikomo nithenge imoto or whatever isikhathi lesi sesidlulile. Ngisakhumbula kahle kahle niyangizwa yini kahle?
Yeah, yeah. Siyakuzwa, ungaqhubekela phambili.
Okay, ngisakhumbula kahle nginemunye i-friend yami uhlala lapho inamerika ongitshela uthi yena uyabona naw i-government ingena phakathi kokukhulumisana nokuchabangana ne-amerika na amazini lawa ngiyakutshela nje ukuthi i-amerika vele the moment ithi yona ifaka ama-sanctions alisekho ilizwe lizobambisana nezimbabwe. Ngamphikisa mina ngathi usho kanje angiboni ukuthi kuzoba lula lokho. Namhlanje ngibona ukuthi kulula kakhulu. Ngisho njalo ukuthi whatever America could say today and we can stop it. No matter we can try our best, the threat will remain the same. Already we see the situation in Venezuela, in which the American authority, or should I say the government, is denying Nicolas Maduro and to say Maduro is illegitimate, is not a legitimate leader who is needed by the people of Venezuela. And therefore the noise is too much with the people of Venezuela. Some, this afternoon, we discussed that about 3 million already left the country. Italy the same in Zimbabwe. Plus or minus 3 to 4 million are outside the country. Why? Because we are trying to help our people back home with the little that we get outside, which is why sometimes whatever we are doing outside, they've got no choice. We don't have the right that equally as those who are within the that country. And should I say, possibly you are there in America, the right that the American people are enjoying might be different from yours, that you might need to have as well. So, ndakatarisana hangu nematambudziko iwayo. Ndiwo paya pandinombotiti kana ndava kutaura vajunga ndichiti kudai nenyama inotodawo kuti pamwe kudai sipachedu timbobatana. Nekuti kana America yatangidza kutaura mashoko kuti zvakati nezvakati, iye zvino tigere mune South Africa tinotambudzwa zvikuru zvimwe zvekuti
zvinongoti gagava manhanda paita vateereri vaviri.
Okay, regedzaiwo ndichiti hangu hai ndinotenda nemukana wandawana ati kuda ngatimbokurudziraivo vanhu nehurumende yedu kuti ngavatirangarire tigogona kubata pamwe chete kuda pamwe nyika yedu tingaisa pane imwe stage tombomira kupopotedza as much as we keep on fighting we are nowhere to go honestly.
Thank you so much, Mr. Mananda. We have a caller. Vamu Kenya, Rambaya Nyumuri Parunara, Tino Yako Amuri Israel, Shrikai Tungonzo, Kamu Terera, Ariku, DRC. Hello?
Hello, Mwani.
Takasimba, ndia ni hapo?
Ndia, Ezekiel, Itandwa, DRC. let driver.
Mutandwa.
Yes.
Ezekiel Mutandwa. Ah, tinotenda mukoma asina renyirikita ichimbodimuka. Saka muri truck driver.
Ndiri truck driver ndichitorika so far. South Africa tine takundikana kuwana vanotibatsira. Hurumende yakange iripo kare yavaRobert Mugabe inenge yakambotipanga pemisi. But iye zvinezvi kuti tichiwana sapoti pamapemisi iwayo, kana maambasada arimo here munyika, kana kuti hahamo yekutaurawo nezveupenyu hwatiinahwo hwekupotwa. Hurumende chairo yeSouth Africa ukanzwa president wacho achikurukura angozvitaura kwenguva iyoyo, asi hapana echinhu inenge ichiitwa mukati menyika. Tinoenda kune dzimwe nyika, zvose zvimwe zvinenge zvichiitika mukati medzimwe nyika zvakafanana nekuurawa kwevanhu zvinokurukurwa nesimba. Hati kuurawa kwemuZimbabwe muSouth Africa kunogona kuitika every day, but haumbozvinzwa paintanational kuti zviri kutaurwawo kuti zvipatsirike kutora kurarama mazviri. Nekuti paizvino kana tikati tinoenda kumusha, hatina chatiri kuenda kunobata. Iwaya marota ari kudhaivha ese akabuda muZimbabwe akandorejesa muSouth Africa. Haatokwanisa kuuya muZimbabwe, ari kuenda kunorejesa Botswana, Zambia neCongo yacho. Isusu hatisi kutenderwa kuzobata motikari dzemaforeni ese atiri kutaura nezvawara. Saka hatina batsiro yatinokwanisa kuwana kuhurumende one. Touya pasecurity kwacho kwatiri kusenza, hatiri kukwanisa kuwana kana any security. Mapurisa ikoko chaiwo unoatakwa mapurisa akakutarisa kudai. So we don't even understand kuti after watakwa iwewe ndopa vanozouya kuzotora iwewo wakuvara, asi vakukuvadza vacherekedza vachienda. Tine dambudziko mukomana rokuti hatisi kuwana pekuripota chaiko chaiko kuti tinoswa ripota papi. Nekuda kwedambudziko riri munyika kuti hatikwanisi kuendesa mwana wechikoro, nekuda kwekuti munyika medu chaimo chaimo hamuna chauri kwanisa kuwana. Kurima kwacho chaiko chaiko kunorima munhu kana uine zvekurimisa.
Thank you mukoma.
Kuti uwane fertilizer yacho unoiwanika urime.
Aiwa zvinhu zvakaoma, saka tinenge tichingotika tichikurukura kudai tichirova namasoro, dzimwe nguva tinogona kubuda nesolution.
Ichokwadi ndosaka tiuda kuuedza kuti kenyini kana muri kunze kwenyika muchiburita zvamuri kuita izvi, panogona kuzoiwawo solution inowanika. Ngatibatsiri zveionekwa kuti mudambudziko munyika hareve kuti tingabva taita maenemies here whole Africa kana kuti whole world.
Aiwa tinotenda, tinotenda zvikuru mukoma. Regai tinzwe kuna vaCosta muKenya iGweta timbonzwawo kuti vanoona sei zvichemo zvavo zvichitaurwa nevamwe izvi vaMukenya.
Alright.
Hello, Mr. Mukenya, are you still there?
Ini ndiri kukunzwai, muri kundinzwa here?
Takukunzwai manje. Ndandichida kuti musati mataura henyu kuti munoona sei pane zvaa zvitaurwa nevanhu. Amai vekuBeatrice vakutendai kuti mashoko amataura vawirira nawo, vasimudzawo nyaya yekuti mutungamiri wenyika vakakurudzira vemakambani kuti vanga vachiongorora masalaries kana magariro nemashanduro evanhu. Maybe tingangoikanda iyo muchirungu kuti mupindure so that inonzikwa nevanhu vakati wandei. President Mnangagwa yesterday called upon employers to consider improving the conditions of services, I mean service of their workers. Do you see companies complying with this call by President Mnangagwa, considering that all the companies or most of them are saying they are operating below par?
Well, first of all, the message from the president sounds very hollow. The first thing you need to notice is that government must create an enabling environment for industry, commerce and industry to operate. Now, when commerce and industry operate under the shadows, half their business is crooked, half of it is under the table, very little is normal. because vanhu vaiva kuti apabati apabati kuti varambe vari afloat. Business rinoda kuranwa on real business principles, preferably on market principles. Kana chinhu chichidikwa mumarket unowana munhu anochitenga bedzi. Asi tikatanga kuita business rekuti dei tawana kungorarama chete, ndopamunozoona manje vamwe vanhu vanga vaya kubuda mumabasa, maticha, mabank worker mazuva aya vaya kubuda mumabasa vachinoprefera kunotengesa currency because ndozvazvai kuita mari. So chokutanga ndechekuti icho government yedu iri kuwesta mari. Dai President Mnangagwa vaida kuti vanhu vavateerere, hazvaiita kuti vahaye ndege ye $70,000 an hour yavakaenda naye kuRussia nekupi kuya kuya. Handitika vamwe mahospitari edu haana kana ambulance chaiyo, haana mushonga. Vamunangagwa vaigona kudero vakahaya section yese yendege kuitira security, vofamba neordinary plane, votenga matiketi anokwanisa security yavo. That would have cost him less than $300,000. Pane kubhadhara $25 million yekuti vakwire ndege, a luxury ndege yacho. Ukaiona zvayakaita ungatoti imwe resort iri kupi kwamusati mamboona. So ndopane problem ipapo. Mapriorities chaiwo chaioka hatina. Kana muri kuda kuona patakaita mistake, tichitora nyika, government yakati iri kuda kubatana nevasevenzi, mukaitarisa ZCTU nevasevenzi ndo vakaita the bulk yekuvhotera ZANU, even more than my youth brigade vave kutongava. Asi government payakatanga kuda kuita zvechisimba zviya zviya zvokuti isusu hatibudi pachinzvimbo, ndokubva vatanga manje kukonana nevasevenzi. Kukonana nevasevenzi kuya kwavakaita manje ndokwakaita kuti kupe maemployers manyemwe ekuita zvavanoda nevasevenzi, nokuti vanhu vamaemployers, the employers were now the people who had money, and the government was looking for people who had money. So apparently the government at some time teamed up with employers against workers. If you see the ugly divorce that happened between ZANU-PF and the government on one hand in ZCTU, you know, it was worse than a husband and wife divorcing, because kwakaita kumarana nekuita sei. And right now ZCTU and the workers are the major victims of the government brutality. So if you see if an employer is observing how easily workers are brutalized by the government, an employer will begin to think an employee is nothing, I can abuse him and I can get away with it.
Thank you, Mkoma. Rambai nyimuri parunare vamukinya. Kana muchakasununguka asi kana makuda kuti tiza tinogona kukurilisai. Asi kana muchakasununguka takatosunga zvakasimba neshinda chaiye chaiye. Thank you. Rambai muri parunare timbotora mumwe mudare wedu. Chris, I think we are now joined by Mr. Cassius J. Manampofu.
Nomzana Mpofu.
Yebo baba,
njani? Hayi, siyaphila. Kunjebe kunjani eSouth Africa lamhlanje? Balidlale njani ilanga usuku lwalamhlanje? Balinanze njani aba izisebenzi?
Hayi, leli belilanga elikhulu kakhulu eSouth Africa lapha, ngoba bayeqakathekisa kakhulu. Njalo njengoba kuthiwa kunokhetho oluzwayo kuliviki elizayo eSouth Africa lapha, leli langa lanamhla amabandla ezombusazwe nje wonke akhankasayo azaphatha ukhetho abisebenzisile ukuthi bakhampeni kuyokumakuma i-day celebration elisenzakala bekulamabandla athile ahlanganisa i-ANC lapha elikhona lezisebenzi nabo-DA nabedebedi nabo-EFF. So lilanga ebelilanga abalinaze ngendlela ephezulu kakhulu, lilanga elikhulu kakhulu ku-South Africa lapha lezisebenzi.
Ye, manje ubona njani impilo yezisebenzi khona ngapho nxa uqathanisa le ekhaya, ikakhulu lina elisuka ekhaya lisiyadinga amadlelo aluhlaza? Ungathini impilo ingcono yini kule khaya?
Ya, impilo elapha ingcono kule khaya kakhulu ngokubona kwethu thina esingade futhi, ngoba siyenelisa ukuthi sisiza abantu abasekhaya. Njalo lapha kusesemila ukuthi ma uthole imali ma ungabe usebenzile uneqiniso ukuthi uzohola kuthele lapho ekhaya, ngoba ekhaya sithi abantu bayasebenza abanye babezinyanga ezithile imali zabazazi bavuka bayemsezini abaholiswa lapha umumo wenoto noma ongamanga kahle lokhana awukhazela abantu abaningi kodwa-ke asikafike esimeni sokuthi izisebenzi zisebenzele into ezingayiboniyo zisebenzele amahhala ma usebenzile lechesha ukuthi uzokhona so kodwa kwamanje into lasizikhaqhesa izikombane sezimapha hayi lapha usesengingana kakhulu kakhulu noba nje kulamasayizi akhona esiwabona ukuthi hayi ikhona enkona nayo ngathi iyashaka ayikho stable ngoba le randi ibonakala mabe siyicompare namanye amacurrency anjalo i-US dollar liyaphezulu liphinde lehle liya ngamandla kodwa hayi sengibona kakhulu masicompare nempilo yasezimbabwe
okokuthi nxa ukhangele ubona ungani kungafika yini isibanga esinjalo ekhaya kusukana kumbe singathi kunyanga ezilandelayo kugcine kuphose ukufanana lanxa kungazuze kufanane njengoba ekhaya kubonakale kakhulu kodwa kulesikhathi obona ungani kuzasondela yini ukufanana
hayi kungasondela ye kodwa kungaba isikhathi eside ngoba abantu base Africa bona bonke bazama ukuba responsible ngoba makhangela amabandla ezombusaza e-South Africa lapha bazama ukwenza into zonke zibe izinto ezifaka sobala into eze-corruption bayalikhona kodwa bayayilisa khanokusobala unlike ekhaya i-Zanu P F ibulele ikonomi ngoba ibingenachallenge kuba banesikhathi ukuthi iparlamenti le-Zanu P F basuke baye iparlamenti bayelala kungathethezwa lutho lapho iparlamenti kuyasetshenzwa kule-transparency enye-serious akulala kunamntu wampile jile i-South Africa noma abantu ababheka i-T V ebheka i-parliamentary session ngoba ehande uba live ku-T V nawe ma ungabe ugayela i-T V uzabona ukuthi iparlamenti ebhizi bazama azonke indlela ukuthi balungisisa into zabo ngendlela entsha ngokutshela iqiniso ngokusolana lapho kubhanyathe khona nabaphambanisele bevuma so isimo siyesi singawa esomnoto sibesimo kodwa angeke sulue sizabo kuyathatha iminyaka eminingi kakhulu umthethosisayisimotana ngalesi loyo ukuthi bekunatransparensi kwengenamntu okuza omunye kwengenamntu okhuza omunye kuyaloko beyitshonsa abathenti bazabafinte nopresident upresident angene ofithi nalale bamkhenzele ezikwameni zakhe so lokhu kungasiphatheka kakukho kathesi bathijine impanisedle
hayi kuyozwakala ungabamba nje kancane nje sizakhuluma layo kathesi sixoxele abanye phela
hayi kuyalivama
Tomozwa kuna ava makwaza mukoma makwaza ndofunga mukangoti dimu kuti zvi zvamukakurudzira kuti dai zvaitwa kuvashandi vari kunze kwenyika zvikuru zvichatarisa muSouth Africa mamuri
inini ndangoti ndechitiki ngatikurarama iyi tatoo masoja ozozimtiwa sikari yemaroeza akutovazati masoraka akutoja vatoore chikomuredi kari tatoowana komuredi akutotokatinozovera kuchatieta akutonzana komuredi yekuti ichese dzacho dzatiri kusangana nadzo munomu munongozinzi pane vari kutaura kuti dzakaoma masenzero acho atinoita unosenza kunge mhuka chaiwo 24 hours uri mutango muchisvika kwao basa kwacho naiko kwomurungu anongatipfuvudza kuti hausati wamirika sinza vanzozata nokuti zimbabwe vanovasinzisa kusvika vamusinzisa kusvika aita zvakadaro saka taingoti dai mutemo wacho wagonowo kutichengetedzo wekuti maawa tinosenza wa hatigarikiwo kunzitasenza maawa zakadii maconditions atiri kusenza akanake uno kwakuna kunzi conditions unongosinzeswa mabiro avo varungu ake saka ndozinyaya kutibata munyika munomu saka munomaava kupindura manje aizvozvi manje munomaava kuti vavatere manje vavaemploye makambani umu zviri kuvaneta bcause masenzesero avanga vachitiita nemari dzavanga vachitibhadhara isisi manje ave munomaava zvechidi manje bcause anova kuda kuseriviswa zvipamutemo kuno kwatina holidi hatina christmas hatina nyuyer hatina chii unongosenza chete ukada kuti hanzi nhasi wekazidevorwanzekazidevori kuzimbabwe kuno chete kuno kana uri kuno kwausiita tafrican nofanira kutongosenza saka tiri kutosenza unhapa ngatongobatwa unhapa nekuti kunyika kwacho hakuna kunaka saka titongoshinga tiino kusvika kumba kwacho kwanaka kana kusati kwanakawo hameno pamwe vamwe wacho atozivao munomu handizii hazonakandimire zvakatomira zvakatomira tongodai kumbowo kwanaka saka kumba kwanaka pamwe taimbochinjewo mari vamire
ndizvozvo aiwa tinotenda mukoma hanzi kushinga kunounzawo muchero inonaka saka motomboshinga sezvamataura izvozvo
Thank you so much,
Chris.
Yes, Jonga, let's go back to Mr. Cassius Jesus Manampofu. Mr. Mpofu, what do you make of the rights, the workers' rights in South Africa compared to Zimbabwe, especially when you look at those rights as someone who has worked in Zimbabwe and now in South Africa? What's the comparison?
Yeah, I think in South Africa, yeah, there is still a problem of, I mean, if we are talking about the workers' rights, there are some employers who are still not following the laid down laws when it comes to employment. There are some are underpaying their workers, some are harassing their workers, some are doing a lot of bad things in treating the workers, especially, I have to be honest, especially the Indian community and the other foreign-owned companies. They are not adhering to South African rules concerning the labor laws. I like Zimbabwe. When I was working in Zimbabwe, I was a trade unionist myself under National Engineering Workers Union in Harare. We used to visit companies, we used to do a lot of things. The workers' rights there, I think, compared to the levels. But I think that time in Zimbabwe, everything was right. It was also high standard. Unlike here, there's a problem. We are facing a lot of challenges in industry. Some of these employees are not even supplying their workers with safety clothes and things like that. So there's a problem quite a lot. Though the unions, there are a lot of unions, they are trying their best to solve that problem, but it's a big challenge that the workers are facing in South Africa.
Mm-hmm. So in other words, are you saying that COSATU is not as powerful as the ZCTU?
I think comparing the ZCTU before now, because now the ZCTU is weak because there are no more people working like it before. Comparing this current situation in South Africa here with the Zimbabwe situation in the 90s, I think in the COSATU, it might be said to be weaker than the Zimbabwe Congress of the 90s and early 2000s. Yes, they are doing a good job, and they to make matters worse in South Africa. The COSATU itself is integrating. There was NOMSA, which was the biggest affiliate of COSATU. They were chaired by COSATU. They are no longer members of COSATU. Also, the other leadership of COSATU, like the former leaders of COSATU, like Valizi Mavavi, they formed their trade union also. People like the former president of COSATU, who is now a member of parliament for COPO, this one, Mr. I'm forgetting his name, I'm thinking about it. They've also left the union. So now the union is not showing any signs of getting stronger. Yes, they are trying, but it's not as strong as it should be. Because it's got a lot of members. And remember, NOMSA was the biggest affiliate of COSATU, representing mine workers and steel workers. And now, when you look at mine workers, it's AMCO, which is also a workers ready in mine industry, which has caused a lot of suffering, like the Marikana massacre, the one who was in that strike, which led to the death of 34 miners and the other people, which was dead. So I think COSATU is not as strong as ZCTU in those days. And now ZCTU, I'm not quite sure how they are working, but I think they are weaker now because there are no people, the workforce, the members, and things like that is no longer as big as it was before. I think there are big challenges in Africa. The other thing is some of the labor unions in Africa are just weighing the workers, where they are taking advantage of the vulnerability of the workers to claim to be representing workers, while at the same time they are also exploiting the workers. People are members, they don't get good representation when it comes to cases, court cases, labor cases, and things like that.
Mm-hmm. Thank you so much. Please do stay on the line, Jonga.
Hey, Tons, Gakuna, okay. Mr. Mkinya, do you agree with Mr. Mpofu on the comparisons he is making between the past ZCTU, the present ZCTU, the past COSATU, and the present COSATU, and between ZCTU and COSATU.
Yes, what I noticed is that ZCTU started and stayed strong for a fairly long time, I think into the late 80s. And the reason why it stayed strong, if you remember, I mentioned earlier that the colonial government left a huge cake, and foreign aid and all the assistance we got after independence, it gave a wrong impression that there was a lot of money. At that time, there was very little conflict between the government and the workers. So because of that, the government was prepared to give the workers a lot of rights, and this is what made the ZCTU very strong. But it got strong on the false premises that the government was interested in promoting workers' rights. It didn't promote workers' rights. There was just no conflict because the conditions were such that there was very little conflict between the government and the workers represented by ZCTU. So when conflict started, the government started systematically decimating the powers of the ZCTU. And the other natural problem that happened to ZCTU is very simple. When there are too many workers chasing very few jobs, the workers tend to give up some of their rights for the simple reason that they want to stay on the job. You know, they would rather be fired because an employer raised something, not get them fired because they've tried to assert probably a right that they could do away with, because they'll be weighing whether to stay on the job and take a little abuse or stand up for your right and lose the job altogether. So having said that, let's go to South Africa now. COSATU, the way I saw COSATU, it was very powerful during the apartheid regime stage. It was very instrumental. If you see, the war that took place in Zimbabwe was more intense than the liberation war that took in South Africa. My observation during those times is that actually the power of crippling the industry was more powerful actually than the power of the gun as things developed. So what I seem to see now in the South African situation is that, like most African governments, they've repeated the mistakes that all the other independent governments in Southern Africa made. Remember, Zambia made its mistakes and the current went wild. Zimbabwe took it to greater heights, and South Africa is following exactly the same way. Now, you have seen recently that South Africa, the workers ditched the ANC, COSATU, ditched the ANC for, you know, because of disagreement in politics. And because of that reason now, the workers in COSATU have been broken into all the different small political parties that we have, which we didn't have for a long time in Zimbabwe when it was a virtual one-party state. So in terms of the workers being broken and following different parties and the different tribes in South Africa, COSATU does not wield as much power perhaps as the ZCTU had. And then you also realize that in Zimbabwe there was almost total, you know, destruction of the white power base, including their economic strongholds.
Thank you.
In South Africa, they haven't touched the white power and their strongholds over commerce and industry at all.
Thank you so much, Nkoma. Tons Bakuna, Mr. Mpofu, your last word.
Mr. Mpofu,
there is still a lot of work that needs to be done when it comes to workers' rights in South Africa. Like I said earlier on, that there is a lot of things. There are a lot of things that are not going well. The workers being treated, but the government is trying.
Mr. Mpofu, unfortunately, we have run out of time. Sorry for that. We'll call you some other time. Thank you so much. That was Mr. Cassius J. Zimanampofu. We also heard from Patrick Makuaza and Mr. Chamaneka Costa Mkinya. My name is Chris Kande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri.